Kushanya kwa Mai Kamala Harris, anuwa mteveziri wa mtungamiri we nyika ye Amerika, kunyika ye Ghana. Chunu shino taridza kusimbara za ukama pakati pe Amerika ni nyika zomu Afrika. Endi chunu shino kuru ziru kwa shukuru, nukuru mizu kwa shukuru. Tunaona kutikare, Mai Kamala Harris, vasatwa mteveziri wa mtungamiri we nyika, waka gara laine ukama ni Afrika, waka mboshanya kugana ikokoko. Muna 2018, vachino pemberera kuzvitonga kuzere Independence Celebration kuGhana muna August. Asi iko zvino rwendo runo, havana kuenda vakabata maoko. Vaenda vakabata chipo, chema milioni, anokwana zanarina makumi matatu nepfumbamwe, 139 million US dollars. Dzinchasha andiswa mukusumudzira vechidiki. Avo vano tarisirwa kuti vange vachisumudza nyika nokumba maindustry nezvimwe zvimubato zvamaoko zvinoita kuti nyika iende mberi.
Tinoona kuti Amai Kamala Harris pavanga vari kutaura nhasi vari muGhana vachitaura nevatori venhau, vataura ivo kuti America yakazvipira kuti ityidzane neGhana nedzimwe nyika dzemuAfrica pasina kumanikidzana. Uyezve tikaona mutungamiri weGhana vachitsimira kuti ukama hwavo neAmerica huri kukura zuva nezuva. Tingaona zvakadai zvichiitikawo pakati peAmerica neZimbabwe here?
Tinoshuvirawo kuti kana nyika yedu yeZimbabwe ikagadzirisa zvainonziwo nedzimwe nyika dzepasi rese igadziridze, ukama hwayo neAmerica hunosimbaradzwa. Uye kushanya kwavakuru ava havangoindi vakabata maoko, vanotounza chipo chine pundutso chatinoona kuti nyika inozobatsirika.
Tanzwa zvakare Amai Kamala Harris vachitaura ivo kuti America ichange iri kubatsira nyika yeGhana nedzimwe nyika dzemuAfrica dzinoikomberedza nemari yemamiriyoni emadhora akawanda. Zvakakosha sei kuti America iwanikwe iyo ichiuya yakabata? Zvakakosha sei kuti America iwanikwe iyo ichiuya yakabata rubatsiro urwu runouya rwuri rwemari?
Kuinda vakabata chipo chinobatika chine pundutso zvinosiyana nedzimwe nyika dziri kushanyira Africa dzichitsvaga zvemabhizinesi. Tinoona vana Russia nana China vanoshanyira nyika dziri muAfrica kubatanidzirawo neZimbabwe neGhana yacho, asi vachienda vakabata maoko, asi vachisvikotambirwa. Saka zviri nani kutambira muenzi unoya akabata chipo chinoita kuti nyika yose iwanewo chauviri.